Vakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital nesvondo. Varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana siyana. Baba Nyasha chandaona mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulenzi iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaipisisa.
Nezviro makuseni kumafufu ndakamukira ndichibva kuHopley ndoti ndiende Waterfalls ndikasangana nematsotsi mubva vandiataka nokutitorera bhutsu nokunditorera sheti yandiani nayo nemari yandiani nayo kwandisati 130. Saka ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulensi ikazonditora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ya, ndakabatsirwa. Handina chandiri kombleni. Saka pari zvino dokita ndatomuona ndamira kuti ndibude. Nahazvii ndonzwa kuti zvabvo.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulensi kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation. Saka apapa operation yaya payakayaita yailika ndopandakazoiswa colostomy. Saka colostomy haina haisi permanent. Saka ndakanzi ndichavharwa, asi kuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN, matotal parenteral nutritions. Saka inini handisi kuafoda kumawana, ndozvokuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Colostomy yaibatsira paoperation payailika nenyaya yechikafu. Saka chikafu ndakabva ndakadya chikafu chobva chabuda pacolostomy ndorega kugutisa stereki. Pandonzwoda kugutisa paipa chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki. Ne20s inobva kukaroi ari zvino ndirindegani. Asi kafu tinopiwa yedu poriji tiine sadzi bati semunhu ane colostomy manji nguva yacho yakati rebei mbichani ndienda kunzwa nzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chePari Renyatwa neZuro Wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital, asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka.
Zvinhu zvacho madhokuta acho hapana. Dokuta acho anenge achikunzi varikuuya vanhu vanenge varipoori paipanhenini paraini vanhu vasi kusevhwa zvine kukasika. Saka zvakatooma ndo zvinhu zvakaoma izvozvo. Yavakwanisa kusevha vanhu nekukasika vanhu vachisevhwawo nekukasika vanhu vanenge vane problemu yakadaro kusevhwa nekukasika.
Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Pari zvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majunior doctor vashoma vakadzoka, asi dambudziko ndirekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majunior ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja hapa, zvinhu zvakangoita sezvazviri kubva strike chitanga kusvika pano.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvino parizvino. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kuma district, kuma clinic, kuma provincial hospitals nezviro tanga tiri kuchinoi. Asi kuma central hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona statistics zvinoreportwa, takaderera kudarika 70% reporting. Kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kuma central hospitals. Saka kuchine dambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvekuti bazi rehutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamiri.